manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechishanu ndira 4/2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. MDC yokurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzehutano senzira yekugadzirisa zvinhu zviri kunetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarairidzi mumusangano unonzi hauna zvawabuda nazvo zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanogadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC inotungamirwa nava Nelson Chamisa iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chekuti hurumende dzose dzemuAfrica dziise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemabhajeti adzo munyaya dzezveutano. Kurudziro iyi inouya apo vanachiremba vari kuramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze uye kupiwa zvikwanisiro zvekuti vaite basa ravo nemazvo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi, munyora anoona nezveutano muMDC Dr. Henry Madzorera vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano munyika nepamusana pekuti hurumende haisi kukoshesa utano hweveruzhinji munyika. VaMadzorera vakurudzira hurumende kuti izadzise chibvumirano cheAbuja Declaration icho chakasainwa muna kubvumbi 2001 nenyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe chinosungira hurumende kuti iise mari isiri pasi pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabhajeti renyika gore roga roga munyaya dzeutano.
Nokuti chibvumirano chatakaita kwakudhara manje kuAbuja before the inclusive government kwakaita chibvumirano chokuti izvo mahurumende esem Africa ngaape 15% yebudget. So budget yedu kana iri $1 billion yegovernment yese, 15% ye $1 billion inofanira kuenda kuhealth sector. Izvozvo hazvisi kuitika izvozvo. Zvakamboedza takaposa tazvigona munguva ya inclusive government. But after that, you know, zvakangoramba zvichingodeteriorata. Gore rino handizivi kuti tiripai kuma 8-9% iko. So government ngaipe 15%, hapana chinomboikonesa. Ngavadzikise percentage yavanopa kune mama minister akaita se defense and security, ways of health. Kana zvavari kutaura zvokuti health sector is an essential critical sector zveshuwa, vachizvibhiliva mhana dzavo, ngavaise mari yakakwana.
VaMadzorera vati kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kuri kuitwa nana chiremba nevamwe vashandi vemuzvipatara kwave kutoda kuti hurumende isvike painowirirana nevari kuramwa mabasa ava, kwete kuti irambe yakaomesa musoro veruzhinji vachiramba vachirasikirwa neupenyu.
Ngavakompromise, ngavatsvage, ngavagumwe homwe dzavo, because madoctors are on my genuine grievances. Ngavaite plan yokuti tichakuwedzerai mari zvakadai, tozokuwedzerai, tozokuwedzerai after 6 months, tozodai kusvikira muhoro wavo waakusvika panotarisikawo. Maon call allowances avo vari kutaura kuti vagona kubhadhara $10 an hour yavakawirirana muna March last year. ngavati right takupai zvakati towedzera ne 50 cents after 3 months tozowedzera ne anything chinoradza kuti izvo vari ku accept kuti izvo machiremba shua asi kubatwa zvakanaka muro wavo vanokumira zvakanaka
gore rino hurumende ne budget rinosvika $8.16 billion uye bazi rehutano riri kupiwa mari inoita $694.5 million zvinova zvikamu zvisere nechidimbu kubva muzana mari iyi iri pasi zvikuru pezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviri kukurudzirwa muAbuja Declaration munyori mubazi rezveutano Dr. Gerald Gwinji varamba kutaura pamusoro pekuzadzikwa kwezviga zveAbuja Declaration vakati taure negurukota rezveutano vaObadaya Moyo taedza kubata vamoyo asi vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vashanda vakazvimirira vaConrad Gweru vaudza Studio 7 kuti dai hurumende ichizadzisa zviri muchibvumirano cheAbuja Declaration ichi zvinhu zvingadai zvisina kuminama mune zveutano munyika asi vaGweru vanotiwo kupa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kubva pabudget renyika kunopawo hurumende dambudziko rekuti mamwe mapandiko ehurumende anozowanawo mari isingakwane pakatariswa nyaya yekuti homwe yehurumende yakaboka
dehurumende yedu yeZimbabwe yakatanga kuzvigadzirisa izvi kaudai yakatanga kutopa budget rayo rehutano isvika ku15% ingadai zvichemo zvana chiremba zviri zvishoma ndinoziva kuti zvinosanganisa equipment yavanoshandira yavanoshandisa pavanoshandira uye zvenyaya dzemari
zvichakadai sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association iro rine nhengo dzekuramwa mabasa raburitsa mashoko ekuramba zvaziviswa nemudzimai wemutungamiriri wenyika amai Auxilia Mnangagwa kubulawayo nhasi zvekuti vana chiremba vabvuma kudzokera kumabasa mushure menhaurirano dzinonzi dzaitwa kubulawayo kwakare nhasi pakati paamai Mnangagwa nenhengo dzesangano iri gwaro raburitswa nesangano iri rinoti vana chiremba vakamirira kunzwa zvabuda musangano uyu kubva kunhomwa dzavo rozonobvunza nhengo dzaro kuti rotora gwara ripi vana chiremba vava nemazuva anodarika mwedzi vachiramwa mabasa vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekunze pamwe nekupiwa zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Vedzimotikari vanoti havasi kufara nemhosva dzemumigwagwa dzavari kupomerwa nemapurisa ekanzuru yechinoi. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Takakanana pemani mutekiritari womuta anga achizvimbodzisa kumaunioni achida kuti tsogwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti achichinje pautekari.
Vazhinji vataura neStudio 7 vanoti nguva dzakawanda vanosungirwa kusapaka motokari zvakanaka vachiti panenge pasina mitsetse yakajeka pavanopaka motokari dzavo. Mumwe anetsana nemapurisa nhasi ndimuzvare Agnes Chioko avo vanogara nekushanda kuSouth Africa. Muzvare Chioko vati pavamisa motokari yavo panga pasina mitsetse yanga yakajeka izvo zvaita kuti vabhadhariswe madhora makumi mashanu nematatu.
And then they tell me kuti hapana line. Where is it? Chipendai ndozvati kuudza kuti paint your roads so that we see. Kana uri muforeigner hauzvione kuti hapana line. Why are they painting their roads? And then I have to pay $53.
Muzvari Chioko vati vashandi vekanzuru vari kuita huri vachiti vanoda kusunga motokari dzine manhamba ekune dzimwe nyika kuitira kuti vapihwe mari yechioko muhomwe.
Kuti ndofuura nepana pavanhu vanopaka motokari dzinotengesa madomasi anye tomatoes they park here nobody bothers them. But every time we drive these cars into Zim we get bothered for not paying. And I think it's corruption. I'm sorry. It is corruption. Saka next time can you paint your lights so that we know clearly kuti this is a no parking zone.
Mumwe mutyairi wemotokari inotakura veruzhinji vatombire vati kanzuru inofanirwa kugadzirisa pekumisa motokari vasati vaita shave rekutora mari. VaAndrew Chisi vatiwo nzvimbo dzekumisa motokari iduku zvakanyanya uye mitsetse yacho haioneke vachiti nguva yavanopiwa kuti vamise motokari dzavo ipfupi padhora rimwe chete paawa.
Piriodhi yanyaya vanokupa chirezvinokari sisi kavanenge vakupa kaita havazokonsidhi kana 1 hour yacho vanokasika kuzodzoka vaakukuita se vaakukubhadharisa kana kuti unenge waakutozokumbira kutiti andokumbirawo mozodzoka chitimetime asi 1 hour yachosati yakwana vafanamona maparking bays aya madiki zvokuti munhu anopaka we G4G akapaka apo kuti abude momunhu zvone dzando paka akadya len iyi
muchauri wekanzuro yechinoi vatichawana mulauzi vati mapurisa ari kunzi ndeyekanzuro haasi vakati kanzuro yakapa basa iri kukambani yakazvimirira yeClient Investment asi vamulauzi vati vachaongorora zvichemo zvevanhu sezvo kubata basa kwakaipa kwekambani iyi kuchisvibisa zita rekanzuro hatina kunzwa divi rekambani yeClient Investment sezvo mukuru wavo vaBrian Michaels vanga vasingadavi renhare mbozha yavo ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini apa chigoriwa.
Masangano anomiririra vadzidzisi nhasi aita musangano nevakuru mubazi rezvedzidzo umo munyori webazi rezvedzidzo amai Tumisang Tabela vakurudzira masangano anomirira vadzidzisi kuti vanyorerane pasi mashanduro avanoda kuita nebazi rezvedzidzo. Vamwe vapinda mumusangano uyu uye vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu hauna kubata zvinonetsa vadzidzisi kana kuedza kugadzirisa zvinhu zvinonetsa munyaya yedzidzo. Asi amai Tabela vanonzi vari kutsvaka nzira yekushanda nemasangano anomirira vadzidzisi. Studio 7 haina kukwanisa kubata amai Tabela kuti tinzwe divi ravo. Vamasaraure vati musangano uyu hauna zvikuru zvavabatsira nazvo uye chirongwa chevadzidzisi chekurega basa zvondo rinouya hatina kuchinja. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamiriri vevamwe masangano evarairidzi. Asi tabata vamasaraure kuti tinzwisise nezvemusangano uyu.
Tasakanana permanent secretary womuta anga achizvimbodzisa kumaunions achida kuti tisagwara rebasa raari kuda kushanda achivimbisa kuti anoda kuti atichinje kaucha yekare yekusagara tichitaurirana tiroka pamwe chete zvizhinji zvatati tichitaura zvazvisinei nezvenyaya yemushandiro yatinoita kumabasa zvedu zvazviri zvenyaya yezvinhu zvinokwazoimprovha naminista of primary education zvisinei nezvemaconditions of living and working edu anonzi anozoatendwa naimbula yewedu anoita zvise.
Saka hapana zvichemo zvenyu zvagadziriswa?
Tatafarira ndiche kuti isusu unioni taaisa nyaya yedu yekuti tinoda education equalization fund iimbrodisiwe neministry. Education equalization fund inoita kuti ikawana mari ivake zvikoro zvekumaruwa zvisine zvizvewo zvoenderane nezvekumadhorobha. Tikaisa nyaya yedu zveye kuti tinoda kuti tive neruva repensionment adjustment allowance. Tinokwanisa kuti maticha ekumaruwa awanewo mari yakati wandei inovakurudzira kuti varambe vari pabasa. Asi hapana achati apuwa chinobatsira pazvichemo zvisizvataisa vazvitambira vachiti taakunogadzirisa zvinhu zvese izvi zvagara vanga vachingotioti zvimwe zvacho taatinazvo muurongwa hwedu.
Ko zvimwe zvamabvumirana ndezvipi?
Kutaura zvemene hapana chatingati chanyatsobvumiranwa inyaya yekuti nini mupandemic state anga achinzwa my policy proposals ekumaunion nezvichemo zvemaunions anga aine zvichemo. Saka pazvibvumiranwa wachakanyanya simba chekuti zvinsei kusangane nemaunions kuti tipedzerane nyaya yekuti maticha anenge achita rejection abhadharwe mari kana achiita rejection. Zvizhinji zvinoenderana nemvura rama kwedu nekushanda kwedu sazvinge zvichiparurwa pamusangano kwekwekwekwe. Musangano uyu wanga uri wapermanent secretary mutsva achizivana nemaunions achikumbira maunions ese kuti vape mapolicy or proposals avainawo musekta achikumbira kuti vape zvichemo zvavainazvo.
Avo vanga vari mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vagadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa COSA. Mumashoko aburitswa neCOSA vaNyarota avo vakavamba bepanhau reDaily News vari kutarisirwa kuunza ruzivo rwakadzama munyaya dzekutorwa kwenhau pachikoro ichi. vanyara kuti vakaita mbiri nyika ichangobva mukuru wanaro kuzvitonga apo vakabuditsa uori hwaiitwa nemakurukota ehurumende yava Robert Mugabe kuburikidza nenyaya dzaizikanwa nerekuti Willowgate scandals apo vaive mupepeti wepepa rehurumende reThe Chronicle. Mushure mokuburitswa kwenyaya iyi, vanyarota vakabviswa semupepeti weThe Chronicle ndokubva vatsvagirwa ofisi kuHerald muHarare. Vanyarota vakashandavo semupepeti weFinancial Gazette, Africa Information Africa, vakazoendawo kunoshandira chikoro chevatori venhau vari pamabasa cheNordic Sadak Journalism Center kuMozambique. Vanyarota mumwe wevatori venhau vakawana mukana wekunozodza njere pachikoro chepamusoro-soro chine mukurumbira pasi rose cheHarvard University chiri mudunhu reMassachusetts muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru veDemocratic Republic of Congo vanoti zvakabuda musarudzo zvichanonoka kuburitswa sezvo kuverengwa kwesarudzo idzi kuri kutora nguva yakareba izvo zviri kurwiswa zvichinzi iyi inzira yehurumende yokuda kubiridzira sarudzo. Mukadzi wechitatu apinda muchechi yerudzi rwechiHindu kuChamhembe kweIndia achityora murao wechitendero ichi wekuti hakuna munhukadzi wezera richiri kutevera anobvumidzwa kuisa gumbo rake munzvimbo yekunamatira iyi. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nhasi vari kuita musangano nevakuru vedare reCongress vachiedza kubuda nechibvumirano chekuti mapazi ehurumende akavharwa avhurwe. Mapazi aya ave nemasvondo maviri akavharwa sezvo vaTrump vakaramba kuisa runyoro rwavo pabudget rakapasiswa nedare reHouse of Representatives neSenate vachiti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu emadhora yekuvaka mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Vashandi vehurumende vanodarika zviuru mazana masere vakambomiswa basa uye vashandi vanosvika mazana mana ezviuru vari pabasa asi vasingabhadharwe. VaTrump nevamwe vebato ravo remaRepublicans vanoti mudhuri uyu unobatsira kuti vanotengesa zvinodhaka nevanopfurikidza mwero vasapinde muAmerica. Asi vebato remaDemocrats vanoti kuvaka mudhuri mukore uno hakuna zvakunobatsira vachiti zviri nani kushandisa michina yechizvino zvino kurinda miganhu yeAmerica. Mukuzeya nyaya iyi Evans Zininga weStudio 7 abata sachigaro weMDC muAmerica vazvidzai ruzvidzo vanogara kuOhio kuti tinzwewo pfungwa yavo.
Kana vachitiwo USA government shutdown zvireva kuti masystems ehurumende haachaita flow zviri smooth fanika zvaanofanira kunge ari because masystems emunoma ane mastages aainawo ekuti from the government federal government zvichienda kumastates uku pane flow inotedzwa iyoyo ndo inenge yakatwa iyo because kune mari dzehurumende dzavanoti izvo kontrolwa nehurumende kana kuti budget yacho isina kumira mushi kana kuti hurumende isina kupa go ahead yekuti mari idzo dzishande hadzibude. Saka mari idzo izvezvi hapana mari iri kubuda yehurumende kubvira musi wavavhara.
Chinonyanya kukonzera kuti vazosvika pakuti ngaivharwe chii?
Panenge paita kusawirirana pakati pevatungamiriri venyika. There are three components of the government. Ivavo kana vasina kuwirirana vanoita kuti hurumende inzi yavharwa because kuti hurumende imuno muishande macontrollers ese finance vanofanira kunge vawirirana. Saka panga guri nere vatiza kuwirirana nenyaya yekuti Trump ari kuti ndoda kuti mari ibudget hurumende about 5 billion iende kunovaka wall. Saka members of the senate nemamembers of the parliament vatiwa nohazviiti kusha wiza neko kukoja kuti samba cha tumbo vire inguti marija ugumende zibude.
Saka zvino zo gadziris kwa sei waka tadza kuwirira na pana zune zingai tukwele kuti ugumende ivurwe.
Vano to wiza na chete kuti ugumende ivurwe. Mishawana inguti chi presha aji isha vakuza asimu kubuwezi. Ezi nezi makatarisa kana mapaks chayo aka social income ugumende akutisina. Ugumende zine is losing billions and billions of money. Zero 5 billion ya waisa nongi waka wilia na utiishande kwe na kuzura waka. Maria Waruza is more than 5 billion.
Mashandira neta urumende ye ma Amerika iwaya ekuti inombovarwa ichivuru wa nishu konzero zakadai. Munoona sezi nga shande woyere ku Zimbabwe kweduku.
Ku Zimbabwe azishande nukuti ku Zimbabwe kune umbimbi mboga. Kune ya vanu center of control ye kuti isu president vanita vanuda madiro ajo jina chayo. Wakada kuti nasi ndoda kubatsira DRC na wakati nasi ndoda kuendesa masoja wakati zviri kwavari wakada kuti nasi kuuye bonde zviri kwavari saka ku Zimbabwe zvinotadza kushanda kuti mutungamiriri wenyika makamupa masimba akawanda stereke
vazvidzai ruzvidzo chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuOhio vari zvesachigaro weMDC muno muAmerica vange vari parunhare kuOhio kwekare na Evans Sininga weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Urumende inoti yatanga nasi kumisa basa vamwe vechidiki vange vachishanda mumawadi ekumamisha kana kuti ma youth officers. Nechinangwa chekuda kuedza kuderedza mari iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende. Nyaya yokumisa vechidiki ava basa yakataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mtulinqube gore rapera vachiti mari zhinji yehurumende inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana iri kushandiswa kubhadhara vashandi vehurumende. Asi pakambo yedza vaive gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kumbomisa vechidiki ava basa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemamwe makurukota avo vakatsika madziro. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vechidiki ava vanoshandiswa nebato riri kutonga mukutyora kodzero dzevanopikisa. Asi vechidiki ava vanoti vanoita basa rakakosha kukurudzira vechidiki kuzviitira mabasa emaoko. Zvinonzi pawadi yoga yoga pane paine vechidiki ava vatanhatu asi pari zvino pave kuiswa mumwe chete. Bazi Republic Service Commission mumashoko aro kuvatori venhau rati ramisa vechidiki zviuru zvitatu nemazana matatu nemakumi matanhatu nevashanu. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mumwe wevechidiki ava vatakawira maluku vekuguruve.
Ya panyaya iyoyo paita kuti pane vakamiswa kwabva kwaita vamwe vari kusara saka bati munyuto irimo muvanhu havasi kufara ndinokuda kwokuti wani zvangouya vanhu vasingatarisiri purazi inonzi abolishment of office inova yaifanwa kunge ichipa vanhu mari yakati wandei but ivo vapanenge pakashanda chisoti chekudisainai maretirement form.
Muri pavamwe vari kusara here kana kuti makamiswa?
Inini ndiri pakati pevari kusara.
Mungaziva kuti vari kusara vanenge vari vangani?
Vari kusara vari about 3,000.
Mari dzavari kupiwa dzekuenda pamudyandigi here kana kuti dzamuri kuti dzeretirement dzinenge dziri mari uye vanga vachidawo mari?
Nezuro vanhu vakaisirwa mari yainzi pay notice inova yanga iri kuma 1,400 something. Then papackage hapasi clear wozi pakangonzi takuwekerai mapensions enyu but rumali yaiti inenge iri kuma 9,800 something but vanhu vanga vari kutaiwa kamari yaifana kutoita kana by 4 bozi kamiswa basa kusiri kuda kwedu kubozi moyo hakuna munhu anganzi ari kuenda paretirement ne 30 years kana kuti ne 28 years bozi ivo vaiti vabva vatodzima nezidari kuti iite ofisa kureva kuti vaabolisha ofisi.
Vamwe vangade kunyatsonzwisisa kuti mayouth officers anoita basa rei mukoma takawira nekuti vamwe vanenge vanga vachiti aiwa vanongoita basa rekutsvagira ZANU PF ritsigiro ichokwadi here munenge muchinyatsoita basa rei munharaunda?
Haa ano ipapo mangave mani youth officers basarawo wane basar nenge rakati kure chekutanga ndechekuti vano batsiridza vechidiki munyaya dzekuti vange vachitanga kuita maproject then nekunge vachivabatsira zvekare mukunyora iwo atinoti maproject proposal then nenyaya yekuvandudza nzvimbo.
Mumwe wevechidiki kana kuti youth officer vatakawira maluku vange vari parunare kuguruve na Blessing Zulu weStudio 7. Zvikwata zvenhabvu wepamusoro yeCastle Lager Premier Soccer League zviri kutsvaga vatambi vatsva segadziriro yemakundano emwaka wenhabvu wa2019. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvitsva nezvikwata zvine mukurumbira zviri pamariketi zvichitsvaga vatambi vatsva vekusimbisa zvikwata izvi. Asi maSunshine City Boys eHarare City ndiwo ari kutungamira mukuraura vatambi mushure mekubata vatambi vatatu vane mukurumbira munhabvu yemunyika. Harare City yatora Mashao Machazane kubva kuDynamos, Milton Mube kubva kuCapes United na Wota Mukanga uyo vatenga kuNgezi Platinum Stars. Pamusoro pezvo chikwata ichi charaura zvekare mutambi wechidiki Collins Mujuru uyo chatenga kubva kuAces Academy iyo yakapa Kama Billiard na Knowledge Mshona mukurumbira. Harare City haina kurasikirwa kana nemitambi mumwe chete kubva pane avo vaive navo mwaka wapera. Mongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Gambamura vanoti vari kuona Harare City ichinetsa zvinotyisa mwaka uno.
Ezvinezvi vakomana vakatenga Milton Ncube, vakatenga uyo mukomana akabva kuAces Academy. Inini ndiri kuona vakomana vakauka they are beefing up their team. So far so good, and the Harare City is the team to watch. Takatarisa gore ratikutopinda here season yatikupinda here mwaka watikupinda uyu Harare City haina kumira zvakanaka.
Kunyange hazvo Harare City yakasvika mufinari yechibuku Super Cup mwaka wapera, chikwata ichi chakatatarika mumitambo yeleague ndokupedza chiri pachinzvimbo chegumi. Ukuwo Capes United yatenga Gabriel Nyoni kubva kuHighlanders uyo ari kubatana na Phineas Bamusi adzoka kumakepekepe kubva kuFC Platinum pamusoro paRonald Chitio uyo anaya mushure mekunge akakuvara kwenguva refu. Mushure mekutora mukombe weleague muna 2017 Magreen Machine haana kufambirwa nezvinhu zvakanaka muna 2018 zvekuti ari kutarisira rombo rakanaka mwaka uno nevatambi vatsva vavave navo. Mashoko ari kufamba ari kuti Capes United ine vamwe vatambi vatatu vakabva kuMalawi kunyange hazvo vatambi ava vasati vabuditswa pachena. Asi FC Platinum iyo ine mukombe wePremier Soccer League haisi kugara pasi yakatarisa vamwe vachitenga vatambi. Chikwata chanomirwa pesa ichi chapinda mumusha Mengezi Platinum Stars umo nezuro chakanyukura God knows murwira uyo akambotambira zvekare Dynamos. Mumwe muteveri wenhabvu uyo anoti haana chikwata chaanofarira munyika kunze kwemaWarriors vaOnest Mushava vanoti vachiona matambiro ari kuita FC Platinum muCup Champions League chikwata
sezvo nguva yedu yapera. Regai tibudaisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC yokurudzira hurumende yavaEmmerson Mnangagwa kuti izadzise chibvumirano chakaitwa nenyika dzemuAfrica cheAbuja Declaration chinobata nyaya dzehutano senzira yekugadzirisa zviri kudetsa mubazi iri. Hurumende inosangana nevarayiridzi mumusangano unonzi hauna zvawabudisa zvine musoro. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika nekunze kwenyika vaJeffrey Nyarota vanogadzwa semukuru anoona nezvebazi rezvedzidzo mukutorwa kwenhau pachikoro cheChristian College of South Africa Mara. Harare. Tashika kumagumo, echurongwa chedu chanasi, iwa inesu zekari mangwana. Ini njini tanono kawande, ndiri Washington DC, ndoti Mosara Shakanaka.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7, ngolwesihlanu mhla ka 4 kuZibandlela 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Abebandla eliphikisayo ele MDC bakhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lezempila kahle.
Odokotela labakade besalo abathiwe umsebenzi abakaphenduli emsebenzini. Sizama kungahunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni. Yale lokano wakutuwa kona ama senior doctor ajo ini strike haya siko ama senior doctor ya 7.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusilo qiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana lonkosikazi uWilliam Nanga kwaumkamongameli welizwe. Ukuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi wodumo kamaskandi uThamsanqa Ndlovu odabuka eCholocho. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owake waba ngumphathintambo wezempilakahle ngesikhathi sikahulumende womanyano uDr. Henry Matsobeka onguye njalo onobhala uhlangothi lwezempilakahle kubandla eliphikisayo le-MDC ukhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lokusebenza kogatsha lwezempilakahle. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sivumelwano sikhuthaza uhulumende bamazwe awezwekazi le-Afrika ukuba batholise isilinganiso esedlula esilithumi lanhlanu ekhulwini 15% semali eyabelwa ingatsha zikahulumende ukuba iye kugatsha lwezempilakahle emazweni lawo. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe esigodlweni se-MDC e-Harvest House, uDr. Matsorera uthi asikho isizathu sokutholisa abezomvikela lezinye ingatsha zikahulumende imali eningi kulephiwa abezempilakahle.
The health sector is not a money generating sector. It is a social sector that consumes money. Health, education, social welfare.
Uhlangothi lwezempilakahle kakusihlangothi olungenisa imali. Lufana lolwezemfundo kanye lolokulondoloza uzulu kalungenisi mali. Zonke lezi hlangothi ithembele kuhulumende ukuba azitholise imali ngoba ziqakathekile. Kuyini uhulumende akumele akwenze? Kumele alutholise imali lolu hlangothi. Sasilobudlelwano obuhle kakhulu labenhlanganiso ezitholisa usizo umhlaba wonke. Kodwa akusenjalo kubangelwa zindaba zokungemukelwa kwenkokheli esike sakhuluma ngakho. Uhulumende kumele atshengise ukuzimisela kwakhe ekukulungisiseni lokhu ukuze kuvuselelwe lobo budlelwano lenhlanganiso zakwamanye amazwe.
Inkuthazo kamadzorela iza ngesikhathi izisebenzi kahulumende ezibhedlela ogoqela odokotela beqhubeka bekhalala umsebenzi sikhathi sonke bekhala ngokusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa kanye leholo abathi liqhubeka lincipha ngenxa yesimo somnotho esiqhubeka sisiba sibi. Esinye seziphatha amandla kuhlangothi lwabasakhulayo ku-MDCT u-Ostalos Gift Siziba uthi ukungalandelwa kwe-Abuja Declaration ngokunye osekubangele indubo uhlangothi lwezempilakahle olubhekane lazo manje.
Okusafayo ngama-ordinary citizen and uhulumende kalandaba lozulu. Kodwa kini kumivezele ukubana-ke uhulumende lo akakwanisi ukuthi enakekele abantu ngenxa yokuthi kazalwanga ngabanye. Yikho lapho esilosuku khona.
Uthi kodwa akaboni uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwanelisa lokho.
inkinga yokuthi uhulumende kazalwa ngabantu njalo kasoze kwansi kunakekela abantu ngoba wazalwa ngamasotsha. Manje amasotsha ajayele ukubana nxa ungaba le nkinga siyajaya abantu, ungaba le nkinga ukuthiwa yikufaka abantu emfonweni. So manje into ze-civilian leadership azisebenzi njalo, abantu kuyakhulunywa nabo kuvunyelwana.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi isimo kuhlangothi lwezempilakahle sesibangele ukuba izisebenzi zalo zihlale zingezikhala ngokuphela ngesimo ezibhedlela engazigcwalisa uhulumende izithembiso ahlezi ezenza lapho izisebenzi zithe zakhala ngokuhluphayo, okubalisa ukusilela kwemithi ezibhedlela, impahla yokusebenzisa efana lama-gloves lokunye kanye leholo lazo eliqhubeka lincipha kungaba nganeno. Imizamo yokukhulumisana lomphathintambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo yehlule ucingo lwakhe luqhubeka lungasatshelwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusilo qiniso ukuthi sebebuyele emsebenzini ngemva kokukhulumisana lonkosikazi Auxilia Mnangagwa umkamongameli welizwe. Isikhulumeli sabodokotela laba udokotela Elias Muzoremba utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wabo ukuthi bacele unkosikazi Mnangagwa ukuthi akweze isicelo sokuthi kukhona okumele kulungisiswe okulutshwana andubana babuyele emsebenzini. Isixoxe lomphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi odokotela asebaqeda izifundo abakhalala ngamsebenzi njalo kusukela ngeviki ezayo bazabe beselapha lemikhuhlane efana lemvukuzane njalo okwakhathesi bayelapha abalimele kakhulu labesifazana abakhulelweyo babelethiswa. Asizweni okuningi ngalingxoxo ayiqhube lo Chris Kande weStudio 7.
Yeah, hayi bithi odokotela laba kade besalo abathi umsebenzi abakaphenduki emsebenzini. Sizwa amahungahunga ukuthi bebekhuluma baseHarare kodwa thina hayi asikaboni. Njalo lokhana kwakuthiwa khona ama-senior doctor ajoyine istrike, hayi asikho ama-senior doctor ayasebenza esibhedlela. Hayi siyasebenza gadalala kodwa impilo yabantu sikhangele sifake phambili ukuthi abantu basile. Yikho sibona-ke asikwazi lokhu ukuthi kuzaphetha ngani ngoba into ezenzakala eHarare. Okuqakathele ukuthi thina lapha sikhangela abantu ukuthi babe buya bethule gadalala lokhu esikuthi ngama-emergencies. Yikho abantu bayazuza uncedo. Yikho lapho ngiyabonga.
Ye, manje njengoba ukhulumile wena ukubana odokotela ama-senior doctors kaba ikhalalanga umsebenzi, umumo unjani, liyenelisa yini kulalabo abanye abakhalala umsebenzi bengekho?
Hayi, andingitshile ukuthi siyasebenza gadalala. Ukuthi bangabuya sibili, hayi singafisa ukuthi babuye sezosebenza kuhle njengoba sasikwenza. Kodwa nxa bengazange babuya singeke sigoqe izandla sibukele abantu bejabalala.
Isike sabona imfanekiso khona ngapho esibhedlela sempilo bekungani akula bantu besibhedlela lapho, bekuhamba njani?
Hayi, abantu sibile esibhedlela yikuthi abantu sisebenza ukuthi sibone abantu laba asebephatheke kanzima ukuthiwa ngama-emergency. Abantu ukuthi nxa kungayenziwanga lutho bengasishiya, yibo abantu esibabonayo esibayelaphayo. Abantu abangani baqinile basezindlini, sizabalungisela ngaphambilini. Njengoba namhla ngawo ke wabona imemo bengiyibhalile ukuthi abantu kusukela ngomvulo ozayo sizafisa ukuthi abantu anjengokuthi abagula izinto ezinjengemvukuzane, i-cancer, sizaqalisa ukuba bayelapha labo, sibahlanganisa lama-emergency case lawo, labo sizame ukubanceda. Yikho ngawo bone ukuthi engxenye kulamapikitsha angani atshengisela ukuthi akulabantu.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya, umphathi wesibhedlela sempilo Central Hospital, ubexoxa icingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bezilomhlangano namhla leziphathamandla zikahulumende njalo zithi akukho okumqoka okuvunyelweneyo kodwa umabhalane omkhulu kugatsha lwezemfundo ulalele izikhalazo zabo wathi uzazihluza. Inhlanganiso ezivalisa iZimbabwe Teachers Association, iProgressive Teachers Union of Zimbabwe, iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe lezinye zithi zizakhalala umsebenzi izikolo zivulwa kulinyanga nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zababalisi. Izikhalazo zababalisi zigoqela ukuholiswa ngedola leMelika, ukuthola imali yebonus yomnyaka odluleyo ngoba besithi abayitholanga yonke kanye lokwengezelelwa iholo. Live Talk lamhla sikhangela isimo esikhona elizweni ikakhulu udaba lwemali esetshenziswa elizweni egoqela idola leMelika lebond note. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlela. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UNancy Pelosi ufungiswe ukuqala umsebenzi wokuba ngumlawuli wedale lePhalamende leMelika ebuyela esikhundleni sakhe sokuba ngowesifazana wakuqala ukuba lesikhundla esilamandla embalini yezombusazwe eMelika. UPelosi ukhangelelwe ukumelana nomongameli Donald Trump owebandla lamaRepublicans, yena engowamaDemocrats. Elemelika lithi ele Democratic Republic of Congo kumele lethule impumela yokhetho emqotho ngoba lingayikela ukwenza njalo lilakho ukubhekana lezijeziso zenotho ngoyabe kuyikwephula ilungelo lombuso okhululekileyo kwele Congo. Amalunga edale leCongress leMelika asemhlanganweni khonapha eWashington DC lomongameli Donald Trump okuxazulula udaba lokuvalwa kukahulumende weMelika osokufike amaviki amabili. Uhulumende weMelika ulokhu engasebenzi ngokugcweleyo ngoba kungela kuvumelana phakathi kwebandla elibusayo lamaRepublicans kanye leliphikisayo lamaDemocrats ngokuthi kusetshenziswe imali efika amabhiliyoni amahlanu eyokwakha umduli wazavimbela abavela eMexico ukungena kweleMelika mahlayana. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, uMnumzana Dumaphi Mema.
Okwakhathesi kunzima ukubona kuzahamba njani ngoba uMongameli uTrump ubambe khonapho ukuthi yena ufuna umdulo ozakhiwa emngceleni weMexico leAmerica. Xa kungela mali iwakha umduli lowo, yena akafuni ukuthi i-government ithiwe imali ukuthi siqhubeke siya phambili. Ama-Democrats on the other hand labo bathi asifuni umduli lo, thina asifuni ukusebenzisa ezinye iindlela zokuvala i-border instead okwakho umduli. So mboni ngani uTrump usekhangelele unyaka ka-2020 re-election yakhe and ama-supporters akhe amkhangele ukubona ukuthi uzayakha yini lowo mduli awupromisayo wabathengisa ikhampena. Ngaye ngehle kwakho umduli lowo within 2020 ubone ngalazoze bamsupporte kanjalo. I think so i-shutdown izaqhubeka kwesikhathi esithize.
Singathi iningi lamalunga ebandla lakhe lama-Republicans bayamsekela yini njalo wonke ama-Democrats awamsekeli?
Okwakhathesi amalunga akhe iparty yakhe ama-Republicans kade bemsekela. Namuhla ngike ngabona ama-reports kulama-senators athize asekuqalisa la ukubana ayasola ukuthi hayi asikhulumeni ukuze esinegotiate singabe lokhu esibidawo yini. So asazi ngokuya kwesikhathi shutdown ingaqhubeka, I think ama-Republicans azagcina engani asami ndawonye lo Trump.
Kambe lokho kungabe kusichoni kumnotho welizwe?
enothweni elizwe leAmerica i-shutdown iyamisa amanye amabhizinisi amelele ukuncediswa nama-branches kahulumente. Okathesi liyabona ukuthi even i-stock market iyawa up and down since i-shutdown iyaqalisa. Amanye amabhizinisi, like I said, adependa ngama-services kahulumente lawo nxa kule shutdown kunje ayama. So ngokuya kwesikhathi inothi yelizwe izaqinisanayo ukuba affected nge-shutdown le.
Kuzaphetha ngani?
Kumele kuphele. Angeke baqhubeke kwesikhathi eside, ngoba izinyanga ezithize, but kumele bagcine behlala phansi. Omunye kumele abe athi hayi, nalami I'm willing kunegotiata. Mina bo ngani umuntu umzana uTrump, nganike ama-democrats elinye into abayifunayo njengale ethiwa yidaka yekungenisa abantwana abangena bese sibancane e-America bangezwa ngabazali. Maybe ama-democrats engancimilika athi alright, nansi imali yakho yomduli lo wami.
Lo ngumnumzana Thuma Phimema, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, sixoxela eseDallas eTexas. Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eleHighlanders likhangelelwe ukuqala amalungiselelo alo alonyaka ngalimpela viki. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntathela izindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Kusasa ngomgqibelo langensonto abaqeqeshi beqembu leHighlanders bazaqhuba uhlelo lokudinga abadlali abatsha abangaba ingxenye yaleli qembu lonyaka. Iqembu leHighlanders lenise ukwala lokhu lesilinganiso esikhulu esabadlali abakade bevele bedlala kuleli qembu unyakenye. Njalo iningi lalabo badlali abazabe bekhangelwe kulimpela viki ngabadlali abavele bedlala kuqembu labasakhulayo leBhoso 90 lona elikhankasa kusigaba seSouthern Region Division 1 Soccer League. Bakhona njalo abambalwa ababonwe ngabaqeqeshi beqembu bedlalela amanye amaqembu abazakuba yingxenye yalolu hlelo. Njalo labo abazatshengisa ukuba bona bengenelisa ukudlala kusigaba sePSL bazanciswa ukuba bazilolonge leqembu elidlala kusigaba saphezulu. Iqembu leHighlanders lithethe isinqumo sokuba lizikhulisele abadlali ukuze lingasebenzisi imali lokhu lithenga abadlali abavela kwamanye amaqembu, okuyinto ebisenza ukuba isikwelede saleli qembu sona esifika phose isigidi siyale silokhu sikhula. Lalapho kuyabe kutholakale ukuba kule ndingeko yokuthenga umdlali ovela phandle leli qembu lithatha umdlali oleminyaka engedlule yamashumi amabili lantathu. Obona ngokudlelana loZulu uqembu leHighlanders uRonald Moyo uthi umdlali oleminyaka edlula amashumi amabili lantathu othathwa liqembu leli uyabe evele ngumntwana wekhaya njengalokhu kwenzakale ngonqobizitha Masuku.
Khangelelwe kubana njalo unqobizitha ebengumdlali oke wadlala lapha kwaHighlanders, ngumuntu okwaziyo iculture lama-values eHighlanders. Kungakho-ke sibone ngathi hayi ngumdlali sibili ozasiphathisa kumasizini la azayo.
Ngemva kohlelo lolu lwangempela viki lokudinga abadlali abatsha, iqembu leHighlanders lizasungula amalungiselelo alo alonyaka mhla zingamashumi amabili kuyo nale inyanga kaZibandlela, lapho abadlali abazahlolwa khona ngabodokotela ukuba imizimba yabo ikulungele na ukudlala umdlalo wenguqu qede bebesebesiyazi lolonga besendaweni eyimfihlo okweviki elilodwa. Phezu kwamasuku abanye abadlali abadingwe liqembu leHighlanders ngababalisa uPrince Dube, yena laye obevele ngumdlali weHighlanders engakayidlala kule South Africa, kanye loBukhosi Sibanda yena obedlalela iqembu leBantu Rovers laye engakayidlala kule South Africa. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
What a Friday, seven to forget. What a Friday, my sweetie. What a Friday, I'm falling for me now. We baba, gonna make long shaba.
Namhlanje kuhlelo Woza Friday silomculi wodumo womdumo kamaskandi uThamsanqa Ndlovu odabuka iCholocho kodwa osebenza ehlala kwele South Africa. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisaswa.
Masca
kandi kukanya hiyo chisaye kulezi nsugu. Oso kusenza abatule abaningi mangene guo. Uchamsa nganjogu nguye esimpete na mchanje kutelo.
Angibingelele bonke abantu angabe lalele umsakazo njengamanje libingelelwa uThamsanqa Ndlovu umfana ozalwa eTholotshe eMathetshaneni la ngizalwa khona and then ke ngase ngikhulela laphana koBulawayo kwamfazi ushaya indoda kwentuthu zathunqa kulapha engikhulele khona kula engiqalele ukuthi qala ukuhlanza khona.
Ndlovu uthi bakhona abaculi abamenza waba lomdlandla wokucula.
Kusho ukuthi ngikhule ngilalela isicathamiya imbube, ngilalela iBlack Mambazo, ngilalela amaSoul Brothers, ngilalela othwalofu obheka umuzi. Ngicela uxhaso lwenu lisixhase, lisupporte kakhulu, lithenge ama-CD.
Lidlala tila ke elitsha esiliphetheyo namhlanje kuhlelo Hoza Hoza Friday.
Album yokuqala yayithi Amacala, and then le esibili ithi yona Bathi Kukude, and then abantu engisebenze nabo kule album le esibili ngisebenze noKhulekani odume ngelithi Khu lapha kuMpumelelo Shining Stars. Ngisebenze lo Khu Khulekani ngazosebenza ke nogazela iminyama la kuma backing vocals, and then ngazosebenza noMthabisi Moyo lapha esiginqini. Bengibamba nayabuya bambi nje umfowethu esinokubambisana kakhulu. And then ngizothi lapha kwibhesi ngasebenza noBhuti Bakhulule.
Abaculi abaningi bazithengisela ingoma zabo ikakhulu kulezi nsuku kumakhasi okuzilibazisa awe social media.
Atholakala ku Facebook ungasesha nje uthi Thamsanqa Mqondisi, uzongithola Thamsanqa Mqondisi Ndlovu, uzongithola ku Facebook. ICD yami manje ezitolo ayikatholakali kahle, kodwa bakhona abantu mhlawumbe ongabafonela ungathinta le phone number 083 421 5628. Ngathinta ke leyo number ungakwazi ukuthi uzitholele nawe elakho iCD. Siyabonga kakhulu.
Abaculi abaningi abaphuma kule Mandebeleni bakhala ngokuthi imiculo yabo ayidlalwa emsakazweni yaseZimbabwe. Laye-ke uThamsanqa Ndlovu ukhala labaningi, kukanti nguye besikhojiselaye kuhlelo Woza Woza Friday. Libe nempela sonto emnandi. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda Lisa.
Hadi ni nam don pendula banjani na
Umdumo kaMasikandi uThamsanqa Ndlovu odabuka iCholocho kodwa osebenza ehlala kwele South Africa besimuzwa lapho xoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda. Singagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-MDC likhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe isivumelwano se-Abuja Declaration asisayinayo esiphathelane lezempilakahle. Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi akusoqiniso ukuthi sebebuyele. Walivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.